mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 16 April kubhumbi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutaura nemusi wesvondo pamusoro penyaya yegukura hundi. Mapurisa oferefeta kupondwa kwevana vaviri kuManicaland. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti harina kuisa vashandi pamene. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nemakumi mashanu 1550 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu 53 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana maviri ane makumi mashanu nezviviri zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevaviri 252,932. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawanda vafane chirwere ichi vanoita mazana matanhatu nevana 604. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevatatu 223 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevapfumbamwe 139 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mana ane makumi maviri nevaviri 37,422 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nemumwe 34,961. Nemusi wesvondo Zimbabwe ichapemberera makore makumi mana nerimwe yawana kuzvitonga kuzere. Zimbabwe yakasununguka musi wa18 April 1980. Semakore ose mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutaura kuruzhinji rwevanhu veZimbabwe. Rimwe bepanhau rabudisa zvimwe zviri mugwaro richaverengwa navaMnangagwa zvakanangana nedambudziko regukura hundi. VaMnangagwa vanoti hazvibatsiri kusataura pamusoro penyaya inobata zvizvarwa zveZimbabwe zvose, vachiti zviri nani kutaurirana pamusoro penyaya iyi kuti pawanikwe kuwirirana kuti nyika ienderere mberi. VaMnangagwa vanoti wese akabatwa nenyaya yegukura hundi ane mukana wekutaura zviri mupfungwa dzake kuti zvinhu zvigadziriswe. Vanongorora nezvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti hurumende pamwe chete navaMnangagwa ndivo vanopomerwa mhosva iyi, naizvozvo hurumende haingatongi mhosva yayakapara.
Tinoona kuti gore rega rega kuda kuri kupembererwa kuzvitonga independence kana kuti mazuva emagamba munana August. Mutungamiri wenyika vaMnangagwa neZANU PF vanogarotaura nenyaya yegukura hundi kuti ngazvigadziriswe, asi chokwadi kutaura nechinhu chimwe chete makore anokwana kusvika makumi matatu vanenge vachiti vari kutivo hanzi vanhu kanganisirwa nyika yese inoshushikana aiwa vanhu vanoshushikana variko kumatebelele nekumidlands vanhu vanoshushikana nyacho vapenyu vamwe vakatonyorwa magwaro
pari kukanganiswa ndepapi nai vangwenya
ivo vanenge vachingodzvenga dzvenga nyaya vachi daidza madzishe vombotaura nevamiriri veparamendi vekumatebeleland aiwa nyaya yegukura hundi inyaya inenge ichida kuti itaurwe nevanhu vanorwadziwa haisi nyaya yekuda kushandisa kuti kana kwaane zuva rekuti kuitwe mhemberero yotaurwa kana kuti kana kwatsvika nguva yesarudzo vemaelection yotaurwa uku kubata vanhu kumeso tinozvinhu zvakanyorwa mumagwaro kuti vamunangagwa ndiwo vakanga vari mberi kwenyaya yacho yekugiraundi saka ivo vasataura nezvazvo nekuti munhu apara mhosva haasiye anoendesa mhosva kumatare mhosva inenge ichitongwa nevanhu vakazvimirira vega
saka muri kutii apa titsanangurirevo zvakakwana
ndinoti inini vanhu masangano akazvimirira ega ekumatebeleland Catholic Commission of Peace and Justice magweta vamiri vemaparamendi nemapoka anopikisa ngavagare pasi votaura zvinoda kuti zviitwe harisi basa rehurumende kuti vange vachidaidza vanhu kuti hatitaure nezvekugiraundi vanhu vakakanganisirwa varipo pane magwaro akanyorwa hatide kuti zviite sekuti mutungamiri wenyika nemutungamiri wezano ari kukampeina kana kubata vanhu kumeso vanhu vekumatebelere nekumidlands vaneta nekunyeberwa saka nyaya iyi inogadziriswa asi haigadziriswe nehurumende hurumende iyo ngaiteerere ngaingonyarara chete vanhu votaura vanhu vakatadzirwa vacho ndo maonero angu nevawande
tanzwa zvamataura vangwenya asi mubvunzo unobudapo ndewekuti zvino totangira papi nyaya iyi yave nenguva isati yagadziriswa saka zimbabwe yotangira papi mukugadzirisa nyaya iyi
sezvandareva kuti pane magwaro akawanda akanyorwa nemakomishini akaitwa asi pokutangira hapanetsi vanhu vakapara mhosva vacho havasati vabvuma kuti vakapara mhosva saka kana munhu akapara mhosva asati abvuma zvinonetsa kuti munge muchitanga asi sokuona kwangu deno inini hurumende kana kuti vamunangagwa nezanu pf vanga variwo vatanga vabvuma kuti pagukura hundi takakanganisa tiregerereiwo kana vadaro ivo vanhu vanenge vakagumbuka vacho vava ndo vachagara pasi vana mastructures avo nemasystem avo ariko vogara pasi vowirirana kuti kwozoitwa sei kuti zvigadziswe nokuti toziva kuti kwozvino kune vana vakawanda vasina zvitupa vasina mabirth certificate shirikadzi dzakawanda zvakadaro zvakaita zvakanyanya kuitika zvakawanda saka kana mhosva yabvumiwa varidzi venyaya ivo vanhu vari kugwadziwa ndo vogara pasi votaurana kuti zvoitwa sei kuti hana dzedu dzigadzikane kana pachiripwa poripwa kana pachitaurwa potaurwa saka ndo maonero angu ngavatange vabvuma mhosva vamunangagwa kana mabvuma vanhu vekumatepele nekumidlands vogara pasi nemastructures avo vowirirana kuti zvoitwa sei kuti mhosva iyi igadziriswe
avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 asi sachigaro vezanu pf mudunhu renorth america varegis Charumbira vanoti vamunangagwa vari kuedza kugadzirisa zvinhu zvakakanganiswa kare naizvozvo vanofanirwa kupiwa rutsigiro rwekuti nhaurirano dziitwe uye kuti mhosva dzakaparwa dzibhadharwe vacharumbira vanoti hurumende inofanira kutungamira munyaya iyi sezvinoitwa kunyika dzose dzinenge dzatarisana nedambudziko pakati pehurumende nevanhu vayo
mashoko ataugwa napurezidendi wokuti panyaya yegukura hundi kuti vese vakaafektwa ngavauye forward tichitaura haasi mashoko okungotaura mukuru wezanu pf negavhenmendi yedu comrade idi murangagwa vakapinda vakaisa commission yekukura hondi yekumatebeleland inova iyo commission yakapinda ma churches ma community leaders and all parties that were involved or that are involved or that are advocating vanoita advocate for those that were affected my relatives and stuff like that.
Commission iyi yakaumbirwei vacharumbira? Commission iyi ndiyei?
Commission yanga iri kuti vavandure chirongwa che vanhu vakaaffecta pakukura hondi. Kuchaita masokwa kwangu kwakanzi kuchaita ma compensations achaitwa kuvanhu vemafamilies akaaffectwa pakukura hondi. Saka president vedu havana kunzvenga nyaya yekukura hondi. Likewise, former president Robert Gabriel Mugabe havana kunyanya havana kudilana nyaya yekukura hondi for so many years. Saka president vedu E.D. Munangagwa toda kuvauchirira maboko nokuti munhu unotaura zvaanoita pachirungu anoti walk the talk. Havasi kurega kutaura nyaya yekukura hondi. Vari kuramba vachiitaura. Vaide vakainzvenga asi havasi kuinzvenga.
Saka munoti nenyaya iyi kuruzhinji rwevanhu muZimbabwe?
Ndinoti vana veZimbabwe especially vokumatebeleland vakaaffectika nekukura hondi kana kuti vane hama dzakaaffectika nekukura hondi ngavave part and parcel of this commission yakaiswa kumatebeleland. Tigadzirise nyaya yekukura hondi nekuti inyaya icharamba ichitinetsa into our future. Saka isati tisoda kuti nyika yedu ibatwe progress yayo nenyaya yekukura hondi of which kuna na Rwanda, tiri kuna Rwanda iri very successful nokuti vakagadzirisa nyaya yekukura hondi. Havana kutiza zvakaitika munyika yavo vakazvigadzirisa. Saka isu president vedu vari kuti tigare pasi tigadzirise nyaya yekukura hondi tese tinesa muono pamwe chete toona kuti ndezvipi zvatingaita sevana veZimbabwe togadzirisa zvinhu zvakaitika in the past. Saka president havasi kungotaura, vari kutotaura zvinhu zvavari kudi kuti vagadzirise. Ndozvizivai nekuti vachagadzirisa zvinhu izvi patenya yavo as a president.
Asi vacharumbira vamwe vanoti hurumende ndiyo iri kupomerwa mhosva iyi, naizvozvo haingavi iyo mutongi wenyaya yacho.
Hurumende haisi kuita mutongi gava panyaya yekukura hondi. Hurumende iri kufacilitata matalks.
Avo vange vari sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7. Rimwe sangano remubatanidzo wawe masangano anomirira vashandi verumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, iro raimbonzi Apex Council, rinoti harina kuisa pamene vashandi verumende vanove nhengo dzaro vasiri kukwanisa kuenda kumabasa nekuda kwekushaya mari yekufambisa. Izvi zvinotevera mashoko ari kubuda kubva kune mamwe masangano evashandi vehurumende ekuti danho rekuti vashandi vehurumende vangoshanda mazuva maviri chete pasvondo muvhuro nechipiri kutanga svondo rino rinoisa vashandi pamene sezvo vachizokwanisa kushungurudzwa zvikuru nezvematongero enyika. Asi munyori mukuru musangano iri vaDavid Dzatsunga vanoti haisi pfungwa yesangano ravo yekuti vashandi vangoenda kumabasa kwemazuva maviri chete, asi kuti zvakatobva kuvashandi vakati havachakwanisa kuenda kumabasa nekuomerwa. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mune imwe hurukuro yavakaita neStudio 7 nguva pfupi yapfuura, vaMavima vakati hurumende yakazvipira kugara pasi nevashandi vayo kuitira kuti vabude nechisungo chinoita kuti zvinhu zvifambe mberi zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandamiri weStudio 7 navaDzatsunga.
Isu takanguri tauza hurumende kuti nenyaya yekushayiwa nekutambura nenhamo vashandi vari kungokwanisa kuenda kubasa mazuva maviri pasvondo, tinotarisira kuti ndozviri kuitika. Tisati yedu tanyanya kuwana mafiga okuti zvakanyanya kusimbisisa zvakadii, nokuti kuenda nokusaenda kwavashandi kubasa kuri kuitika zvichiburikidza nokugona kana kusagona kwavo kuwana zvikwanisiro zvokuti vaende kubasa. Asi isu samasangano avashandi tinongoti kana munhu atokwanisa kuenda mazuva maviri tototi warwisa.
Kune vamwe vadzatsunga vari kuti danho iro ramakatora kusungirira vashandi kana kuti kuisa vashandi pamhene nekuti vanogona kunge ivo varivo vanozovictimizwa, imi munozovatsigira nekuvamirira nenzira dzipi?
Zvinonetsa vanhu vanongotaura zvavanotaura nekutsoropodza. Isu hatisi isu sevatungamiri vakataura izvozvo, vashandi ndo vakatituma kunotaurira hurumende izvozvo. Saka hakusi kunanika vashandi kana ivo vashandi vazvitaurira voga. Panoita dambudziko rokuti isu sevatungamiri vevashandi kuna vamwe vanhu vanokanganwa kuti isu tinongovapembe kana tisina kuridzwa hatitauri. Nyaya iripo ndeyekuti vashandi ndo vakatituma zvichireva kuti vanoziva nzira dzavanoita nadzo dzokuti vadi vasanyanya kuzosvika mumataisireva. Uye isu tagara tinenge tichingozivawo kuti kana pane vashandi vauya kwatiri vachichema kuti zvinhu zvandiipira kuno, isu tino nzira dzokuvabatsira dzatagara tichingoziva dzokuti tinogona kuenda kumatare dzimhosva nezvimwe zvakadaro.
Imi mune matanho amuri kutorawo here ekuedza kuti munge muchikwezva hurumende patafura kuti mugadzirise dambudziko iri? Nokuti tinoona kuti kusaenda kubasa kwevashandi hurumende kunokanganisa mapoka akawanda.
Takanyorera hurumende tichivaudza kuti panodiwa musangano wechitatu, nokuti takaita misangano miviri kubvai patakatanga chinhano chino chenhaurirano. Tikati chikasirai kuuya tipedze nyaya iyi, vanhu vaende kumabasa, vanhu vanoda kuti vasevhewe nevashandi vawane zvavanowana, vanhu vasaenda kumahofisi vachiwana kusina vanhu, kana kuti kune vanhu vakatsamwa, kana kuti kune vanhu vanenge vasingaiti basa nemazvo, kana kuti kuzvikoro vana vachingoti vauya mamunhu asi titi hapo mwaripo. Saka hazvisi zvinhu zvatinotombokurudzira. Saka takanyorera hurumende kuti aiwa dema daivaro maita zvekukasira, mugadzirise kungoti vashandi vakwanise kuenda kubasa.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumiriri wemutasa Central National Assembly vaTrevor Saruwaka vanoti ichokwadi kuti pane vana vaviri vakapondwa mudunhu ravo. Vana ava vanonzi vaidzidza pambadza primary school mumusha wesadziwa kumutasa Central kuManicaland. Vana ava vanonzi vakapondwa vakakandwa muchimbuzi, inova nyaya inonzi yakachamadza nekushungurudza vagari vemunzvimbo iyi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vatotanga kuferefeta nyaya iyi. Ngatinzwei zvizhinji kubva muhurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaSaruwaka.
Mudunhu reMutasa District muMutasa Central Constituents kuward 12 sadziwa pachikoro chinonzi Mbaza St. Robert Mbaza. Paitika zvinosuwisa zvinorwadza. Apo pawanekwa mwana wairi aonekwa wakachekwa pahuro, mushure mongo wakashekwa nezuro magrade 1. Wana awa vana vanobva pamusha umwe chete.
Munganyatsoziva kuti vana ava ukama hwavo hwanga hwakamira sei chaizvo vaSaruwaka?
Macousin, brother nesister. Saka mapurisa daidzwa akazokwanisa kusvika asi vanhu vanga vaungana vatobatsirana nevana vechikoro kusekondari Mbaza kuti vatsvage vanavo.
Vakazowanikwa vari papi chaizvo vanavo?
Vazovawana vakatourayiwa, vakagandwa mutoilet yeumwe musha wanga usashandiswi. Saka zvinhu zviri kutishungurudza zvakanyanya sevanhu vemunzvimbo iyoyo.
Zvii zvamuruda kuti zviitwe nechimbi chimbi panyaya nemapurisa?
Chikumbiro changu semutungamiriri wenzvimbo ndechekuti dai mapurisa asvika pasi pasi penyaya iyi, tibate vanhu vakaita zvinhu izvi, zviregedze kuita senyaya yana Makore yekwamurehwa uko, kuti kwazongoita nguva refu vanhu vakapara mhosva pasina chanyatsokubuda chiri kugutsa kune vakaparirwa mhosva yacho. Saka tinotarisira mapurisa achamhanya mhanya chaizvo kuti vabate ava vanhu vakaita zvinhu zvakanyanya kushata kudai. Ndo mashure ataona kwamutasa kunoku.
Mumiriri weMutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka vanova nhengo yeMDC Alliance vange vari parunhare kwamutasa kwekare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Hurumende yava Joe Biden yatemera zvirango zvakawanda paRussia pamwe chete nekudzinga vamwe vamiriri veRussia muAmerica, ichiti Russia yakapindira musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa mugore ra2020. Chronicle rinoti kubva musi wechipiri hurumende iri kuronga maverengero achaitwa vanhu munyika kana kuti census. Financial Gazette rinoti hurumende inofanirwa kudzikisa mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari kuti zvibatsire mukusimudzira zvehukumi munyika. MuFinancial Gazette mekare, kambani yeZimbabwe Iron and Steel Company, ZISCO, iri kutsvaga vemabhizimisi vatsva vangapinza mari mukambani iyi kuti itangise kuita basa rayo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti mauto eAmerica achabuda muAfghanistan musi wa11 kunyana kana kuti September gore rino. America yakaendesa mauto ayo kuAfghanistan makumi maviri emakore apfuura zvichitevera kurwiswa kwakaitwa America nevanopfurikidza mwero musi wa1 kunyana kana kuti 11 September mugore ra2001. VaBiden vanoti America haingarambi ichiwedzera mauto muAfghanistan ichitsvaga mukana wekuti mauto ayo abude munyika iyi. VaBiden vati yasvika nguva yekuti America ichibuda muhondo yakareba kupfuura dzimwe dzese dzayakarwa. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti kubuda kweAmerica kubva muAfghanistan hazvirevi kuti America yakundwa, asi kuti zvinangwa zvayo zvazadzikiswa. Muzvinafundo Masocha vanotiudza zvizhinji.
America yanachiwa hondo iyi kubva mugore ra2001, saka tingatwara makore makumi maviri vari masoja eAmerica ari muAfghanistan. Saka ndopa zvasvika izvi pari zvino kuti masoja aya vaona kuti vasunga chisungu kuti ngaachibuda hondo iyi yaya yokurebesa. Zvekare zvavakava vaendera imomo vanenge vakazviachivha.
Chikonzero chiri kupiwa navaBiden chokubuda muAfghanistan ndechipi?
Chavari kubudisa chikonzero paruzhinji rwavanhu ndechokuti hondo iyi yaremesa, zvekare yava kutitorera mari yakawanda. Asi samazviri ebisu vanoona nezvamabhizinesi ari apasi rose, mainternational business aya, tinoona kuti chokwadi chaicho chaicho chimwe chisingagondiwo kubudiswa nomutungamiriri wenyika ndechekuti aiwa vavonawo kuti kwaagatikana zvino, kuti havasi kuzobuda vasingasii vanhu vavo vakaita samaambasada namaamerican imomo neimwewo security nezvimwe zvavasingatauri namabhizinesi eamerica ari mona zvekare. Chikonzero chikuru chaicho chavanogona kusataurira vanhu ndechekuti kuvana masoja wa Afghanistan hakutanya ni kuwapa mari chesa so kukua na mari kwa wali kuchina masoja kawanda nukuta agusi na hondui chanya ni kukuyo
asi tingati Amerika yabo na kuti ainga kundi mwondo iyi here
ndo maoni lati Amerika aina kumboga na ya rusa hondo zekare Amerika vatire ndila kundi kuti kuti Amerika haizo mbofaya karusa hondo mkawana wakuto titabuda izo zizi vatu uina kuina kwa tito kwa nisa kusawona isu vanu huo zidu na mesedu za waka ndila imumu vazikwanisa imumu vanu kutosia huma business hawa imumu achita mari vanu kutosia maambasada huma embasa hawa imumu achita mari saka ayo waante utera kutita haku buga asikuti maasa nga siya nga peza ta haku buga jia Amerika ya tino zio india Amerika ilofuna unge ichifika mwana materi kuti Amerika haizo mbofaya kano za hondo Amerika ino utungi wakache njigera kwa tinga tuhulisi matesti huya ukaona munga maasa wasi ya mapeza
maazisa wina ya Amerika anufala ni kubuda kwa Amerika mwa Afghanistan ere
wano zifari nesu so, kuti Amerika mkawuna ito na dalu iluru ya taula na madisa urayo wa gari sana pati na madisa urayo kutu madisa urayo Amerika ani ziru mbasa umu mnikatakaita sana Afghanistan umu mabusiness awa haribu uimu umu shikari masoja awa anenga haribu uimu umu kwa siri sakari mingi zitu wa sano rimu uriresha umu hariba sawira Amerika kutu awa mkula ya kwana ito vano cha uriana
so kuhuna kwenyu professor masoja zinu zicha sara zigire zakanaka ere kana tikatarisa ukasha uhune mamwe mapato akaita se Taliban munofunge nazo
ndinoona kuti zvinhu zvicha sara zvakagatikana chaizvo nokuti Amerika namasaura ayo vaitova munhaurirano na Taliban iwao chindo cheTaliban ndechokuti mauto okwedzimwe nyika dzaabude saka vakavhumira nezvo kuti ngaabude asi Amerika hazvirevi kuti kubuda kwayo kana nanasahura wayo hazvirevi kuti haitisina zvirimo zvinosekiwa mainterest eamerica akaita seembasi zvinhu zvokutaura kwanda kukwaita America haisi kubuda zvachose aiwa iri kusiya mizinda yayo yakaita seembasi imomomo ndo inomirira hurumende yenesecurity yeembasi zvekare mauto eamerica asati afunga zvokubuda vakatrena mauto ehurumende yeAfghanistan iriko iyoyo kuti bongozozo ringangozosara richiitika risaitika saka vanenge vachitoona kuti hapana bongozozo rinosara richiitika sokutaura kwandaitaini vanenge vachitoona kuti basa tasiya tapedza apa kana paitika zvimwe zvinozoita bongozozo vanodzoka
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7
Wendo rwevatendi Wendo Wendo rwevatendi Baba Wendo Wendo rwevatendi Tunoda wakazinga Bibi wana baba Wendo Wendo rwevatendi Wendo mama hibi
kanonakidza zvikuru kanobva kuvabhui Men's United Methodist Church kanonzi Rwendo Rwevatendi sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutaura nemusi wesvondo pamusoro penyaya yekukura hundi mapurisa oferefeta kupundwa kwevana vaviri kumanyikaland sangano rezimbabwe confederation of public sector trade unions rinoti harina kuisa vashandi pamhene tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kawande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka